tinotangata zvapanyaya yemvura kuti vanhu vanofanira kunwa mvura iri kubva mumasources semvura akachena. So vanhu ngavasashandise mvura iri kubva muma-unclean sources kana zvibhorani zvisina kuvharwa. Uye mvura iyoyo vanofanira kuichlorinata kana kudira mushonga unoyu unoshandiswa kupirisa mvura unowanika mumasupermarket, unowanika mumafamasi, mapiritsi anowanika even kuzvipatara. Nekuti vanwe mvura yakachena. Kana vasingakwanisi kuwana mushonga, vanokwanisa kubhoilisa mvura yavo. Vasati vaita sei? Vasati vabika nayo chikafu kuti vasati vapa vanhu kuti vanwe mvura. Tabvapo, vanhu vanofanira kudzidzira utsanana. Kugeza maoko, kusinge musati mabata chikafu, uye kugeza maoko vachinge vabva kubuda muchimbuzi. Then chechitatu, marara, pamba. Vanofanira kunge vaine madesignated sites avanorasa marara avo anodegradwa, anopiswa, opiswa, anotakurwa nekanzuro, otakurwa. Ari recyclable, voendesa kuti anoitwa recycled. Saka utsanana ndo uri panumber 1. Chechipiri, tarisa nyaya yekuti kana muchinge masuspekta kuti munhu aita cholera, pane chikuruso chakanyanya kupa mwana kana kuti munhu mukuru iyeye salt and sugar solution apo tasvika kuchipatara. Muri kuenda naye kuchipatara, muchimhanya naye kuchipatara, make sure kuti munhu iyeye ari kunwa salt and sugar solution. Inobatsira kudzosera mvura inenge iri kurasa nemunhu, nekuti chinouraya pakolera kurasa mvura. Vachinge vaenda nemunhu kuchipatara, kuchipatara, I am sure zvipatara zvedu zvinodawo kuti hurumende ichipindira iwedzere namba yana mukoti, namba yana chiremba, namba yemavillage health workers variko kuzvipatara, so that vashandi vezveutano havaitwi overwhelmed nedambudziko rezvirwere zvagara zviriko kusanganisira necholera. Zvekupedzisira, pamaburial practices, kana tichinge tine hama dzashaika necholera, ngatiteedzere zviri kutaurwa neministry yezveutano nekuva notifaya veministry yezveutano kuti vauye vatibatsire kukondakta mafuneral vaya ine wei isingaite kuti zviri cholera irambe iri kutapurira.
Ko iwo panyaya yekutorana chiremba zvinhu zvakamira sei? Hurumende yakambomira kuvatora here?
Hongu, hurumende semazera munoita kuti mapoka nachiremba ane makore vari kumhanyidzana nevari kumhanyisana nehurumende yeini out vachiti dai vachina masi varegedza kufuza kwavakaita mapost kuhealth sector. Nekuti as we talk, health sector nepublic service havasi kutora vashandi vacho. So vana chiremba vari kupedza chikoro, vana mukoti vari kupedza chikoro, havasi kuabsorbwa muhealth system neyekunzi vana vachina masa vakafuza mapost. Isiteketa zvavakanzi rete mapost edu kuministry of health inopfuura 50%. Tine 50% yemapost asina ana mukoti, asina vana chiremba. Asi on the other hand, vachina masa vanenge varitaura kuti hurumende haina mari yekuti iemploye manesi, iemploye madokta. Zvinova zvinotikatyamadza isu tichitarisa mamwe masipendero avari kuita mari vachitenga mota kana dzemachifi. Masipendero avari kuita mari kune zvimwe zvinhu zvatinoona kunge zviri non-essential. So hurumende inofanira kuisa mari yakawanda kuministry of health, vovhura mapost, vomeka sure kuti vana chiremba varimo muzimbabwe yavo havasi kutiza. As long as vari motivated, vopuhwawo mota dzavari kupa madzishedzo, vopuhwa vana chiremba. Vana chiremba vanoramba varimo muzimbabwe and zvinotisonisana health system yedu ende madambudziko ezveutano kusanganisira ekolera aya anoita achidzikira.